Ongorora yakaitwa nebazi rinoona nezvechirwere cheHIV and AIDS munyika, National AIDS Council kana kuti NAC, yakaratidza kuti matambudziko anosangana nevanasikana kumaruwa anosanganisira kukurumidza kuita zvepabonde, kukurumidza kuroorwa, kubata zvirwere zvepabonde uye kubata HIV and AIDS. NAC yakatanga chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa vanasikana nezvekukosha kumuviri yavo, kuziva kodzero dzavo nekusaita zvepabonde vachiri vadiki senzira yekuderedza matambudziko ari kusangana nevanasikana. Mumwe musikana wechidiki ari muchirongwa cheSister to Sister aizvichuma wekumuguza mudunhu rematebeland north, anoti chirongwa ichi chakamudzidzisa kukoshesa muviri wake uye kuziva kodzero dzake semwanasikana, achiti ave kukwanisa kuzvimirira ega panyaya dzepabonde nekuda kwedzidziso yaakawana.
Ndakadzidzidza semasikana chochengeta sei ndaramo kuti chochengeta sei.
Mumwe musikana wekwazvimba mudunhu remashonaland west, Susan Katiyo, anoti akadzidza kusanyengedzwa uye kuramba mari dzavanopiwa nemakurukuza egoridhe ari munzvimbo yavo. Mushandi wenati mudunhu remashonaland west anoona nezvezvirongwa kana kuti program officer vajackson mambudzi vanoti chirongwa cheSister to Sister chinodzidzisa mwanasikana kuzvikoshesa pamwe nezvakaipira kutanga bonde munhu achiri mudiki.
Vodzidzisa nemaissues okuyaruka kwemwanasikana so that muupenyu vanova vana vari empowered neinformation. Zvinoinkriza uptake yefamily planning nokurudzisa HIV and AIDS nezvirwere zvepabonde naSTIs.
Vamambudzi vanoti zvikwanisiro zvekufambisa kuenda kunzvimbo dziri kure rimwe rematambudziko ari kusanganikwa nawo nevanodzidzisa vasikana ava.
Mudhuri edu vava kufamba nzvimbo dzakareba mumaruwa.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa Muzvari Chedza Chipangura vanoti vanochera zvicherwa vakawanda ndevechidiki vari kuita dzungu nemari, izvo zvinoita kuti vaite zvepabonde nevanasikana vachiri vadiki.
Vanasikana vateri kuita bonde vachiri kure nevakomana nevarume vanochera mumasango umu. Nokuda kwenhamo vanoronzerwa nezvimari zvinobatika pakuchera.
Muzvari Chipangura vanotiwo vanakomana vechidiki vari panjodziwo huru yekutapurirwa zvirwere nemadzimai echikuru anotengesa bonde mumasango munenge muchicherwa zvicherwa.
Chama chidiki toto kumona tichitsakawo mumabhawa imomo vakadzi vakuru vekuchiraramamo. Vanochirana navakadzi vakuru vaya sechida mukadzi uya ari kukuru uya aibva mapiritsi kana kuti ari kutodifota asi kunwa mapiritsi ake zvakanaka, chirwere chochibatira kuti vana tudiki tuya.
Dambudziko revanasikana iri rakaonekwawo neboka replan international iro riri kuyamura vana vasikana vanosvika 300 pagore kubva kumatunhu ose ari kumaruwa. Mutauriri mubazi rezveutano munyika vadonald mujiri vanokurudzira mamwe vemasangano akazvimirira kuti vayamure nekutsigira mabasa ari kuitwa nemapazi ehurumende kuchengetedza vanasikana nevanakomana.
Tikuzvitoti titotenda avo vanoshanda navo neavo vanoda kuzosvira kubatsira saivazvo vanokwanisa kubatsira zvichienda nemaringe nemutemo wenyika kuti vanobatsira nenzira dzipi.
Gwaro reongororo yakaitwa nebazi reUnited Nations reUnited Nations Population National Assessment Pregnancies Report rinoti musikana mumwe chete pavasikana gumi anobata pamuviri uye zvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% vanenge vasina kugadzirira. Zvimwe zvakabuda paongororo iyi ndezvekuti pamadzimai chiuru chimwe chete nemazana 500 ane 32 kana kuti 1532 akafa achibatsirwa, zvikamu 25 ainge asati asvitsa makore 24 ekuberekwa kana kuti 24. Vamambudzi vanoti kuSister to Sister vasikana vanosvika 20 kana kudarika vanoumba chipoka chavo icho chinodzidza zvidzidzo zvinosvika makumi mana nezvishanu pagore pasi pemudzidzisi kana kuti mentor. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.